Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 29, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova mumiriri weZengeza West mudare reparamende vari nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change vaJob Scholar nhasi vange vari muchipatara mavanzi vange vachivhiwa navana chiremba. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura zviri pamutemo imwe kambani yekuChina yeBikita Mine iri kukwenenzvera chicherwa chelithium. Nhaurirano dzekumbomisa hondo pakati peIsrael neHamas dzichiri kuenderera mberi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumiriri weZengeza West mudare reparamende vari nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change vaJob Scholar avo vari mujeri rechikurubhi nhasi vanonzi vambobuda vakaenda kuchipatara kwavanzi vange vachivhiwa navana chiremba sezvo vanga vasiri kunzwa zvakanaka. Hatina kukwanisa kubata magweta avaScholar kuti tinzwe kuti zvafamba sei kuchipatara kwavaendeswa. VaScholar vave nemazuva anodarika mazana mashanu nemakumi maviri kana kuti 520 days vari mujeri. Vari kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nezuro vakachenurwa pane imwe mhosva yavaipomerwa yekuti vaida kuvhiringidza mapurisa kuferefeta nyaya yekupondwa kwamuzvare Mo Blessing Ali kunyatsime. VaScholar ndirogweta ramuzvare Ali ndirogweta remhuri yamuzvare Ali. Mukuziya nezvenyaya yavaScholar uyewo pane mifananidzo iri kutenderera pamadandemutande iri kuvaratidza vakasungwa ngetani dzemakumbo vari pamubhedha wechipatara, tabata rimwe gweta asi vachitema havo vakarerekera kudivi reZANU-PF Dr. Masimba Mavaza.
Mutemo weZimbabwe kune inonzi prison law. The prison law kana musungwa ari pakati pekuchengetedzwa neprison abuda kunze, mutemo unomubvumidza kuti aende akasungwa ngetani dzemaoko nedzemakumbo. Kana musungwa uyu achityisa, achiita sekunge munhu anogona kutiza kana kuti anogona kuuya nemhomho yevanhu inozomuba inomutora ikatiza naye, pane kodzero yekuti asungwe. Dzimweni dzenguva anogona kutosungwa ngetani dzemakumbo nedzemaoko osungirwa pambhedha. Kana kuno kuEngland zvinoitika, munhu anenge akatosungirwa pamubhedha akasungirwa futi pane muchengetedzi wake watinoti mugadijeri. Saka izvi hazvityisi, ndo zvinoitika. Ndo kana vangoda upenyu hwekugara mutirongo unogara wakaiswa cheni kana tichinge wabuda kunze.
Asika tinomboona vamwe vemuZANU-PF vanenge vapara mhosva dzinotodarika dziri kupomerwa vaScholar vachiuya havo vakapfeka masutu matare uko, zvinenge zvichifamba sei? Mutemo unotarisa kuti wabuda mbamani here?
Mutemo wakaenzerana nemunhu wese. Mukaona munhu weZANU-PF achisvika kukoti akapfeka sutu yake, anenge akabhadhara mari yechibatiso. VaScholar vakabhadhara mari yechibatiso kakawanda, vakaramba vachingotyora mutemo, vakautyora 43 times. Saka iko zvinozvi kuti vanga vari mutirongo haisinyaya yekuti ndavaScholar ende haisinyaya yekuti ndevetriple C.
Asika vaScholar evaMavaza hapana mhosva yavati vabatwa nayo ka? Munoti vapara mhosva chirudzii vachiri kupomerwa?
Kana uchinge vabatwa kuti pane mhosva yauri kufungirwa kuti vapara, uchipomerwa mutemo wezimbabwe unoti unosungwa oendeswa kubata redzimhosva kana aonekwa asina kubatwa nemhosva nedare redzimhosva unoregedzwa asi mutemo unoreva kuti kana uchinge wabatwa mupurisa haana simba rekuziva kuti mhosva iyi waiparadza here kana kuti hauna asi akangova nefungidziro yekuti unenge wapara mhosva ane kodzero yekukusunga okuendesa kumatare ndo zvakaitwa vasikana kana vane mhosva mbiri yavakabatwa nayo vakanzi vabhadhari mari yechibatiso yavakazonzi paapiu havana mhosva vachine dzimwe dzinokwana nhanhatu dziri kuteedzana dzichiri kutongwa saka hatingati havana mhosva tinozoona panopera matare kana vachinge vabatwa vasina mhosva aiwa tinofara nekuti hatidi kuti vange vane mhosva kana vasina kana vasina mhosva zvinongoratidza nyika yezimbabwe inyika inotevedzera mutemo
Gweta vachitema havo vakarerekera kudivi rezanu pf dr masimba mavaza vachitaura vari parunare kulondon sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reall hands on justice vakennedy masie kuti tinzwewo divi ravo pakuiswa ngetani kwavasikala vari muchipatara
nyaya yakadai so inyaya isina kumira zvakanaka even fananidzo iri kubuda yekuti munhu ari kurwara ari muchipatara ende uyezve ane ngetani mumakumbo zvinhu zvisingapi chimiro zvakanaka yatingati kukoshesa kunoita hurumende kodzero dzevanhu apa right to health is zvirimo mubumbiro redu remutemo and kana irimo yakadaro ne zvakare inonzi right not to be treated ndakutaura nechirungu in an inhuman and degrading manner opuchiso zvati kuona izvokuti vari kubatwa zvisina hunhu vari kubatwawo zvekare vasingakoshesiwo hutano hwavo saka mifananidzo yakadai so inenge ichibuda iri mukotadza hayo kusakoshesa kunoitwa kodzero dzevanhu nehurumende
asi kavehurumende vanochengetedza majeri vane kodzero yekuita izvozvi kana vachifunga kakuti munhu anogona kutiza vamasi
vajob scholar haizi mhondi vajob scholar havana kubatwa nemhosva yokuti kuda vangakwanisa kutovhiringidza vanhu kana kutiza vajob scholar vane nguva vari mumuchizarira and ini tinoona sekuti iyo inyaya yengetani kana kuti njema idzo dzidzi inyaya inofanwa kuve ichipuwawo like madegrees of crimes and kana munhu waachikomerwa mhosva yakaita sevajob scholar isina chatingati chokuita neyatingati moral turpitude zvisinei nekuti vakakwadza munhu kana kuti idanger kusociety handione sekuti kuda kuiswa ngetani kusvikira vapinda pamubhedha wechipatara vachingori nengetani zvinhu zvinotaridza chimiro chakanaka kana kukoshesa kwekodzero dzevanhu muzimbabwe
mamwe magweta awo anoti zvakare vanogariswa vari vega munoona sei nyaya iyoyo
kugariswa vari vega pachirungu inonzi isolation and isolation tichitarisa kodzero dzevanhu kana kuti mahuman rights inoita amount kune yatinoti torch saka kugariswa vari vega zvinhu zvokuti pamusoro penyaya dzavo dzavari kupomerwa vari kusubjectwa zvekare yatingati torcha yekuti vagariswe vari vega izvi zvisingafanwa kuve zvichiitika especially panyaya iri kupomerwa vajob scholar vajob scholar sezvatataura havasi kupomerwa nyaya yokuti vakaponda munhu havasi kupomerwa nyaya yokuti nangwe varimo muchizarira imomomo vangatadziwo kuindarapta nevamwe vasungwa
asika takaona vachichenurwa pane imwe nyaya vamwe vehurumende nevezanu pf kavamasiye vachiti zvinoratidza kuti matare akazvimiririra uye hapana kumbunyikidzwa kwavari kuitwa
mutauro wakadaro iwo mutauro usina kumira zvakanaka nokuti vajob scholar vanofanwa kuva vasitori kana mumujeri vajob scholar vanofanwa kuva vasina kana mbovhira vambosungwa saka kuti vezanu pf kana kuti ava vehurumende kuti vacelebrete kuti vabatwa vasina mhosva and vachipembedza matare emakodi izvinhu zvinosoresa chaizvo because iko zvino tichitarisa kuti vajob scholar vagara mwedzi inokwanisa kutopfuura gore vari muchizarira only to be found kuti havana mhosva zvinhu zvinoitisa kuti zvisorese yatingati judiciary system yemuzimbabwe kuti inotogarisa munhu muchizarira ichitomunyima yatingati mari yechibatiso vachiti munhu ane mhosva iye achizobatwa asina mhosva
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reall hands on justice vakennedy masie vachitaura vari parunare vari kutexas muno muamerica
Voice of America.
Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa nasi vavhura zviri pamutemo imwe kambani iri pasi pemugodhi weBikita Minerals yeSpodman nePetalite kumasvingo. Kambani yekukwenenzvera chicherwa chelithium iyi ndeye kuChina inonzi Sinomine Resources Group Company Limited. Asi kambani iyi yakambovharwa muna chikumi mushure mekunge paita mutauro panyaya dzekubatwa kwevashandi. Sinomine yakatenga Bikita Minerals nemari inosvika zana nemakumi masere madhora kana kuti $180 million. Asi vamunangagwa vakurudzirawo vari kuchera lithium kuti vatange kugadzira mabhatiri anozoshandiswa pamagetsi anoshandisa zuva kana kuti solar. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemurongi wemusangano muZANU PF Youth League vataurai Kandishaya, tikatanga nekuvabvunza kuti kambani iyi yakakosha zvakadii kuupfumi hwenyika.
Zano zakanaka nekuti vanhu vachapinda mabasa ipapa havasi vekuchaina ndeve muZimbabwe. Hationdi job creation ipayapaya, patokireta mabasa. Saka kana vanhu vemuno variro vachapinda mabasa vachararamisa mhuri dzavo, tinongoreva kuti tisi tabatsiri.
Asi tiri kunzwawo vamwe vanopikisa hurumende vachitivo dambudziko riripo nderekuti China ndo inenge iri kuwana chouviri kubva kuZimbabwe kuburikidza nezviwanikwa, iyo Zimbabwe ichisara isina chainacho chinobatika.
Hakuna nyika yabatsira Zimbabwe seChina neRussia. Ndo dzega nyika dzine ukama wabatsira Zimbabwe. Saiva nivo vari kutiudza kuti maNGO anofandwa neEuropean Union neAmerica neBritain ane chiita ari kusiya muZimbabwe kunze kwemhirizhonga. Ndeipi NGO yamakambonzwa kuti yavaka classroom block? Ndeipi NGO yamakambonzwa kuti yavhura kambani? Ndeipi NGO yamakambonzwa kuti kubhadhara vana masukufi? China yakatibatsira kubva kuhondo vachitipa zvombo. Isu pasi rese tisu takaita ndufu shoma dzakakodzerwa neCOVID-19 tatiwa mishonga neChina. Saka uri nevanhu vanokupa mishonga yekuchengetedza utano hwevanhu, isu tiziva kuti hakuna chinhu chine uremu hunokunda upenyu hwemunhu. Ishamwari dzechokwadi. Isu seZimbabwe takatarisana nekukuwadzira ngozi yeupfumi neUnited Nations. iChina neRussia dzakatibatsira kuramba kuti haikona kudzanyirira vanhu. Saka China mapolicies avo vane inonzi win-win. You win, they win. You lose, they lose. Havana udzanyiriri hwekuti kana tauya tirana mukumba zvese. Asi zviri kukonzereswa nyika dzakaita sana America nana European Union dzaakuona kuti Zimbabwe yavaifunga kuti ichatambura yaakuwana shamwari dzendakushanda nayo.
Asika tichitarisa nyika dzakaita seEuropean Union neAmerica yacho dziri kubatsira kaZimbabwe tichitarisa panyaya dzeutano kana musarudzo chaimomo.
Kana uine chicherwa usina zvekutishandisa zvakafanira kuti hauna, hatigone kuramba takatingita platinum tisingaicheri tisingaigadziri. Saka local value pass. Asi vanaAmerica navo vazoona kuti zvicherwa zviya zvawana vaakutibatsira kucherwa kuti zvibatsire nyika yeZimbabwe ndopavava kurwadziwa napo. Rubatsiro rwekuti munopa mari yemaelections nekuti mune chinangwa chekuda kubvisa hurumende iripo zvasiyana nerubatsiro rwekuvaka dhamu rekuti vanhu vari mumaresevha vatiridzire vaende kunovhota vakaguta.
Vamwe vari munharaunda dzine zvicherwa izvi vari kutioka hakusi kugadzirwa migwagwa, zvipatara, zvikoro nezvimwe neiwo makambani ekuChina.
Aiwa iwayo izvaika baba, pane manyepo anogadzirwa nevanhu vanenge vaine chinangwa chekugadzira nhau dzinokanganisa ukama. Vanhu kwakaita kambani yainzi GBS nekuAmerica yakamaina madiamond kwaChiagro, haina kusiya yatenga kana Jackson kana bhero remombe munyika yeChiagro. Nhasi uno maChina, nyika yeChina, vechinese investors vatora kumadiamond kukucherwa. Kune zvikoro zviri kuvakwa, kune mari dziri kushandiswa mucommunity. Mamutare chaimo mune musika uri kuvakwa nemari iri kubva kumadiamond. Ivavo veAmerica vacho nhasi uno vari muBotswana vari kuchera madiamond. Chii chavari kuita ikoko? Ndeipi kambani yamunofungidzira kuti iyi yazoita zvakati ichabatsira vanhu mucommunity pakati? Vakamaina varungu magodi kambani mana Acturus chavaigona kungovaka ikomboni, havana upenyu hwavaipa munhu.
Avo vanga vari murongi wemusangano mubazi revechidiki muZANU PF reYouth League vataurai Kandishaya vari parunare muHarare. Sezvo
zvitarisa chinhu chiri right, tingati muchirungu it's a step in the right direction. Asi tichitarisa zviri kuitika paBikita Minerals nemamwe maChinese mines ari kumaina lithium, tinoona kuti donzo ravo guru nderekubuditsa yatingati lithium concentrate. Saka maplandi avari kugadzira aya ndiye kungo crusher lithium ore yobva yaita kunge upfu wavanochibuditsa kuendesa kuchina. Uye zvekare pavari kutora concentrate vachienda nayo, concentrate inenge iine mamwe maminerals asiri kudeclarewa kuno ekuti vanonopatsanura vasvika kuchina ikoko. Saka tine basa guru rekuda kuti riitwe, uye zvekare kuti lithium yedu iprocesswe kusvika yaachemical, kwete kuti aramba angori matombo. Pari zvino value yacho inoediwa ishomanini.
Asika ivo vehurumende vari kuti vamaguhu idanho rekutanga here, nekudaro vacharamba vachiita zvimwe chete zvekune mamwe kune zvimwe zvicherwa?
Hongu idanho rekutanga, asi chiri kunyanya kutyisa panhau yelithium huwandu hwelithium iri kubuda munyika ichienda kuchina pari zvino. Isusu tiri kuti tichiri kugadzira capacity yevalue addition. China yatova kumberi, lithium yedu iri kubuda munyika pari zvino. Takatarisa Bigita Minerals, tikatarisa Substar, pari kubuda magonyeti about 40 pazuva. Rimwe chete rinotakura about 33 tons zelithium, lithium concentrate ichienda kuchina. Saka pachazonzi pacho ipo zvino haatanyatsa kugadzikana, haukwanisa kuchinyatsa kugadzirawo kana mabhatiri elithium. Lithium yacho munenge musisina munyika. Saka ndo zviri kunyanya kuti ishungurudza izvozvo kuti mwero uri kushandiswa nemachina kuchera vari kuita sevanhu vaya vari kuti remangwana harizikani, tandara vakuya, tozozorora zvinhu zvese zvaakuchina. Saka ndodambudziko guru ratinaro.
Asi pane cheuviri here chiri kuwanikwawo nevana veZimbabwe kubva kuzvicherwa izvi, tingatanga nevari munharaunda macho?
Cheuviri chiri kutongowanikwa nevanenge vari kumusoro, mahofisi pamusoro, ndo vatiri kunzwa vari kufara chaizvo. Asi ukaenda pacommunity level uchinobvunza kuti zvicherwa zvenyu izvi lithium iri kutorwa inorevei kuikonomi yemunharaunda, unoona kuti number one vari kungoparadza marodzi pasina kuaripeya. Number two, hapana investment yemuzvinhu zvinoshandiswa necommunity zvakaita semakliniki, zvakaita sechikoro, hapana zvakadaro. Chechitatu, vari kutora minda yevanhu especially iyo Bigita Minerals, vari kupinda nemuyadhi dzevanhu vachitora minda yevanhu. Saka chinhu chiri kutooneka pacommunity ndechekutoti community iri kurasikirwa neupfumi hwavo.
Mukuru wesangano rinoona nezvezvicherwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare kuDubai. Kata iri kutungamira urongwa hwekuti pambomira kurwisana pakati peIsrael nechikwata cheHamas icho chinonzi neAmerica chinopfurikidza mwero, inoti pane mukana wakakura hwekuti hondo ichamboti mirei kwenguva. Nhasi izuva rechitanhatu kubva zvambomira nyaya yekurwisana pakati peIsrael neHamas. Kumiswa kwehondo uku kuri kupawo mukana vari kurwisana ava kuti vakwanise kuchinjana vanhu vakapambwa. Asi Hamas inoti pane vamwe vanhu vanga vachida kunzi vasunungurwe asi vakaurayiwa neIsrael payakabhomba muGaza, uye vakafa ava vanosanganisira mumwe mwana wekuIsrael ane mwedzi gumi. Mukuzeya nezvenyaya yehondo pakati peIsrael neHamas iyi, Mavelas Mhlanga nyauye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe.
Chinhu chakanaka zvikuru chakaitwa neHamas neuto romu Israelo roku mbokandira na zombo pasi vanhu vachipana nhapwa dzehondo zvinopa nguva yokuona kukosha kweupenyu uye zvakare zvinopa futi nguva yekuti nhaurirano irambe ichindirira mberi kuitira kuti zvinhu zvikuru zvokuzomisa hondo yose nokuzogadzirisa bope ranga riripo kubva dambudziko iroro richivambwa zvizovapo
zviri nyore here izvi kuti tione runyararo richiuya kunzvimbo iyi pakati peIsrael neHamas
chimwe nechimwe chine mviro mviro saka ini ndinoona chiri chinhu chakanaka chiri kuitika uye kusudurusa nguva iyoyo yokumbokanda zvombo pasi kuri kuitwa dai kwaramba kuchiitwa mativi maviri iwaya achikurudzirwa kuti vadzokedzane mupfungwa dzavo uye vaveone kukosha kweupenyu nokunaka kwokugarisana kuita kuti dambudziko irori guru rizogadzirika
zvii zvimwe zvingaitwe kuti tione mapato maviri aya achizowanikwa iwo achimisa hondo iyi zvamuchose
haizi nyore hayo asi kuonerana nokupana vanhu vanga vakaiswa mumajere chinhu chakanaka chinonza yeuchidzo yekuti dai zvaramba zvichingowedzera zvichivandudzwa kuitira kuti hondo iyi ichimira muzvachose tisaregazve kuti tidzokere sure kwatinenge tabva igotanga futi zvakare
tinoona kuti nyika dzeQatar America neEgypt ndodzaa dziri kutaura nemapato maviri aya kuti vawanikwe ivo vachiwedzera kumiswa kwehondo mungawana zvichibudirira here uye zvepane mamwe masangano anogona kubatsira here apa
ndinocherechedza basa guru riri kuitwa neQatar Egypt neAmerica kuita vana maenzanise pagakava riri pakati pePalestine neIsrael chinhu chakakosha zvikuru nokuti kana paita vana maenzanise ndizvo zvinoita kuti ivo mativi maviri anorwisana anyevenuke pamafungiro avo uyewo agadzikane nokuti chinhu chinenge dambudziko iri radavirwa nedzimwe nyika ndinototarisira chose kuti da dzimwe nyika dzose dzichange dzichibetserana neAmerica Egypt neQatar pakuti hurukuro irambe ichidzama kuti izosvika pakumisa hondo izosvikazve pakugadzirisa dambudziko rakakonzera hondo rinova ragara ravana makore namakore
pane zvingaitwe here nemasangano akadai seUnited Nations kuti hondo iyi iwanikwe ichisvika kumagumo
pane mubatanidzwa inogonazve kusimbaradza vana maenzanise vatatu ava varipo ava vakaita seUnited Nations nokuti United Nations rine simba zvikuru yokutsigira chirongwa ichochi chatangwa nenyika nhatu idzi nokuda kwokuti idariro renyika zhinji dzapasi pose zvokuti izvo zvinhu zvinenge zvichizotsigisa mativi maviri kunogonazve kuita mapoka ari kumiddle east echiasian ikoko
mutungamiri webato rinopikisa redemocratic party dr Urayai Zembe vachitaura vari parunare muHarare namavhilasi muhlanganya uye westudio 7 tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika United Nations inoti vanhu makumi mana vakaurayiwa svondo rapera nevanopfurikidza mwero veAl-Qaeda kuBurkina Faso. Vanopfurikidza mwero ava vanonziwo nemusi wesvondo vakakuvadzawo vanhu makumi mana nevaviri apo vakarwisa nzvimbo inochengeterwa vapoteri. United Nations Human Rights Office inoti zvakaitwa nevanopfurikidza mwero ava imhosva dzehondo. Nzvimbo inoda kutosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana muBurkina Faso iri pasi pevakapandukira hurumende. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe vaLibyan Moyo avanorarama nekuita mabasa emaoko vachigadzira shangu vari muJohannesburg, South Africa. Ngatinzwei hurukuro yavaita na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Ndina mrungu, ndini mrungu. Ndiri kugadzira putu pana papa Hipro Market. Kukwasen Fandamev Hipro Market.
Saka na kuchiti muno gadzira butsu, muri kutaura kuti muno gadzira butsu kuitanga kutoita nyowanere kana kuti muri kuripeya dzakafa kare.
Handi kuripeya dzakafa, ndiri kuripeya, repair shoe repair.
Saka basa renyu riri kufamba sei iro rekuripeya butsu iro riri South Africa?
Hapa kati kufamba musha, asi dzisezve kuri moto asi zvaita, hakuna business, zvinhu zvakaoma. Asi zvibu zviri kufamba sei, hakuna business. Vanhu vari kuchema vese panapa.
Ii basa ramakadzidzira masvika muSouth Africa here kana kuti makanga muchitomboriita muchiri kumusha?
Ndakandiriita ndiri kumusha kuBulawayo since 1991. Ndakasanga mumusha kuBulawayo ndichigadzira bhutsu ndichitengesa zvese zvemabhandi zvemaearrings. Saka ndakasikwa muno muSouth Africa ndaona kuti metiri riripo kapanapa. Ndazokontinua kendisirepeya bhutsu ipapa.
Saka iye zvinezvi muri kugadzirwa here mabhande nezvimwe zvinogadzirwa nematehwe zvakafanana zvamari kuchiita
kuusa? Haiko zvino ndikuripeya chete. Leather iri kudhura muno muSouth Africa. Leather yekugadzira mabhande iri kudhura zvingaiti. Saka ndoona kuti shoe materials iri chipa. Shoe materials yekuti tiripeye utenge masori watwa dziri chipa. Asi mabhande haiwa. Izvozvi hai muSouth Africa iri kudhura leather.
Saka mune vamwe vamunoshanda navo here kana vanokushandira iwe imi?
Haini ndoshanda ndega. Ndirikushanda ndega, tine ma stand pa. Haisi shopi stand. Ndirikushanda ndega. Ndiri one.
Makapinda rini muSouth Africa?
Saka ndakapinda mu2006 muna April.
Tinoona vanhu vemuSouth Africa vachiti maZimbabweans muri kuvatorera mabasa zvakaita saiwaya yekugadzira bhutsu, mabasa anenge achitarisirwa kuti anofanira kunge achiitwa nevana veSouth Africa. Hamusi kusanganawo nematambudziko here panyaya idzodzo?
Handiri kusangana nazvo, asi hanozivo maSouth Africa vangotaura chete. Kutaura chete kuti kana uchivenga sorena munhu wemuAfrica uri kuvenga chete. Mara hakuna munhu anoterera munhu basa panapa. Havadi basa vanhu veSouth Africa. Abadi even chip everything abadi. No zo zata feri ni la nema. Rumi ama right too much right yoko. Abadi le. Iko zino pana pa market. Isu su chete ma Zimbabwe nsi Congo. Na South Africa za ripo. Mara. Wabe pakuti yangu sa zuma tomati isi watu watu. On. Aguna muna otele na munu pasa pana pa. Aguna. Munu yese. Argu shandira. Vuga uzenzele.
Matambudziko amuri kusanganawo nawo pakuita basa renyu pamwe nekugara muSouth Africa ndeapi?
Unozvino unogara uchinzwa manewspaper panapa kuti vanokuita mapepa watu wati. Asi ndinokugara nokuti ndakazvijaira nditi. Kutaura kuripo. Asi ndinokugara navo chete vanhu vazvima otherwise politics. Hatinozvoo next year vari kuenda kumaelections.
Tiri kuonawo kuti nguva yeKrismas yasvika iyi. Muri kutarisirawo kudzokera kumusha here kuzorora reKrismas nenew year?
Tiko zvinhu haasanda nemari, taura chokwadi. Hasanda nemari, zvinhu zvakaoma these days. Zvakaoma too much muSouth Africa. Hakusina mari, hati vanhu vasasevenzwa vanhu panapa.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaLibion Moyo vari parunare muJohannesburg, South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutaura zviri kutaurwa nerimwe bato rekuSouth Africa rePatriotic Alliance zvekukurudzira kuti zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri muSouth Africa zvisina mapepa zvidzingwe. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vaimbova miriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala nasi vanga vari muchipatara mavanzi vanga vachivhiwa navana chiremba. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura zviri pamutemo imwe kambani yekuChina iri pasi pekambani yeBikita Mine. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyabonga ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 29 kulwesi 2023 ngokuthi sithube endabeni zethu lamhlanje. Omele ibulile ma edalele parliament umnumzana Dick Moses futhi usesuse udaba lwakhe edalele high court lapho aphikisa okwethulwe ngumthethandaba lo othi kumele kwenziwe ukhetho olutsha esigabeni lesi. Umumo wendlala uqhubekela phambili usiba mubi endaweni ezithiyeneyo eZimbabwe. Intatheli zindaba eziloba ezemidlalo abaqeqeshi bemidlalo yenguqu labo kaputani bamaqembu atshiyeneyo izolo bakhethe abadlali benguqu abalijumi lanye abadlale kuhle lonyaka kumbe amasoka stars. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulo msakazo. Omele ibulilima edalele parlamente umnumzana Dick Moses Phuthi osuse udaba lwakhe edalele high court namhla lapho aphikisa okwethulwe ngumthethwandaba lo othi kumele kwenziwe ukhetho olutsha esigabeni lesi. Usephanyeke udaba lolu edalele electoral court. Igqwetha likaphuthi umnumzana Khulekani Sibanda utshele umsakazi weStudio 7 ukuba bafake udaba lolu edale le-electoral court ngoba luhambelana lezokhetho. Kafisanga ukukhuluma okuningi ngodaba lolu. Uphuthi ongumsekeli womphathintambo kahulumende obona ngezobulembu be-intanethi lokunye walile ukukhuluma lomsakazi weStudio 7. Unkosikazi Bekezela Maplanka webandla le-Citizens Coalition for Change wanqotshwa nguphuthi ebulilima uthi bakhangele ukuba bazanqoba emthethwandaba.
Mina ngikubona kuyinto eqondileyo kakhulu ngoba umthetho vele wenzela ukulamula abantu. Nxa esecabange njalo ukuyafayila e-electoral court, ngibona enze kuhle kakhulu. Umthetho yiwozasilamula ngobana umthetho wawuvele ususilamulile yena. Nxa ephikisa ukuthi umthetho kawenziwanga kuhle, siza kuzwa ngomthetho.
Ubona ngani icala leli liyaphetha ngani?
Mina ngokubona kwami ngibona ngani icala leli vele selayehlulelwa. sela ehlulelwa umnuzana Phuthi wathola amasamoni sokuyikucatsha kuphela ngomunwe amasamaniso wathola aseva endaweni right komunye womndeni wakhe uyamazi umuntu waseva kuye bamtshela ngesikhathi ubufakazi bonke bukhona ukuthi amasamaniso wathola akwenzayo kuphela ikucatsha ngomunwe la ngokudlala nje ngengqondo zamaZimbabweans.
Ye, masi kangela ke udaba lolu. Singathi vele wambophiselana.
Okukhona kasibophisanga yena uPhuthi. UPhuthi yena ungena ngokuthi okwakukhona kusenzakala kwakungabantu bezanu ngenxa yokuthi yena wayeyicandidate yeZANU PF. Thina esakusolayo yiground ukuthi kuground kwakungela free and fair elections. Okwakusenzakala kulezinto eziningi kakhulu ezazisenzakala ezingavunyelwayo emthethweni. Kwakukampeyinwa ngelanga lonalelo ama-members ezanu PF yiwo ayesenza ikampeyini ezinjalo. Bephekela abadala ukudla, bebanika ukudla, bebanika ama-drinks plus futhi bethwala abantu ngemota zezanu PF behamba belandela abadala emzini yabo, bebathwala bebahambisa kuma-polling stations. Njalo futhi lokwethuselwa babesethuselwa ngama-members awezanu PF. So thina sithi i-ground yayingekho health la kuye uPhuthi yena ngokwakhe. Ngoba yena lo owayesenza khonokho ngubani but okukhona yikuthi konke lokho kwakusenzakala kwakusenziwa ngama-members ezanu PF. Behamba ngemota zezanu PF. Amathebuli ayefakiwe phambi kwama-polling stations wonke ayefakwa amalembu ezanu PF.
Kodwa ubona zanu uzanqoba yini kudaba lolu?
Ye, mina ngibona ngizanqoba kudaba lolu ngoba umthethwandaba ngiyazi ukuthi uyalimela iqiniso. Izinto zonke lezi ezazisenzakala ngelanga lokuvotwa ngokusemthethweni akumelanga zenza kahle. Abantu bezanu PF sebeqalisile ukwethusela abantu kuward 9 komakhulela. Kulo baba owayengu-polling agent engasoze ngiqambe ngebizo for security reasons. Ulandwe ngabantu bezanu PF izolo but yena bazamtshontsha ngenxa yokuthi usebenzela i-CCC usebenzela i-opposition party. So ngile audio khonapha efakiweyo ubaba lo ukuthi yena usehlalele ekwesabeni kungavela loba kuyini empilweni yakhe ngoba bathi bona bazamtshontsha bayembulala basemsebenzini bona yikho abakutshoyo khonoko ukuthi bona basemsebenzini. So ukwethuselwa lokhu kulokhu kusiya phambili. Ukwethuselwa okwenziwa mhlaka-23 August mhlana kuvotwa ngama-election day khathesi abantu sebesethuselwa futhi abangama-polling agents.
Unkosikazi Bekezela Maplanka lilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo.
The Voice of America, VOA.
Umumo wendlala uqhubeka usiba mubi endaweni ezijeneyo zelizwe lapho abantu abaningi abathi sebelamba khona njalo izifuyo lenyamazana zasendle lazo sezisifa ngobunengi. Emadamu amaningi enyakatho lasezansi emandebeleni izakhamizi zithi sezidiniwe ngokuhlinza inkomo ezicubayo kanye lezifela emadamu asesijazi zama ukunatha. Inyamazana zeganga lazo zibiwa zisifa ikakhulu inyathi lendlovu. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle luthi kusukela ngompandula sokufe indlovu ezifika phose ikhulu 94 eWange National Park. Sixoxe lokansila kwa-Ward 18 edethe duzane leWange umnumzana Stanley Torima.
Indlala ikhona kusukisele ebantwini sagcina sokulesikhathi abantu bengakatholi ama-food handout from uhulumende i-social welfare from ama-non-governmental organizations. So indlala inkulu but of course abantu bayabe lezinye iindlela zokuphila ngazo. Nxa singakhangela endaweni zenyamazana inkomo sezisiwa phansi utshani abukho kwezinye indawo lapho kukhona khona utshani ubomile khonapha amanzi ayabe engekho. So indlala yangkhona inkulu enyamazaneni ebantwini even inyamazana zeganga kuwange national park aziyapha laziindlovu lenxa ye-drought but kwezinye iindawo etist ephasi kungcono ngenxa yokuthi amanzi ayabe khona but malutshwani seludaka amanye amanzi angikhona. So hayi indlala ikhona.
Inyamazana zasendle kufa indlovu kuphela yini?
njovu hizo ezikanya zibonakala kuti njova yakazi kuti nyamadza injovu inyamadza neinkulu hizo ungati ziyaffectwa lendlala yena lei eyamanzi ngokudla nje okumele ukuthi zidle of course ziyaphela lokhu ziyizihlata but at the same time nokudla utshani but izihlata yikho kathi ezicabisa ukuhluma but mina so far kuyatshengisa ukuthi indlovu izo ezifayo of course bonyathi lezinye ziyafa lapha nalaphayana but indlovu they are the worst affected inyamazana
inkomo zifa ngokucuba kumbe ziyabanjelwa edakeni emadamu
edakeni ziyafela konapho but at the same time indlala sisili yokuthi ziyaswela ukudla lokuswela amanzi uyazi ukuthi is a drought area iwange district so le ndlala sili yona ngokwayo iyazibulala inkomo
bakhona yini abenelisa ukuzithengela ukudla inkomo kumbe labo abadala imali kayivuki
hayi imizi emlutshwani lapha lalaphayana abana abantwana abasebenzayo labanye abajayele ukuthi ngase sifike isikhathi sonalesi bakwazi ukuthi amanzi ayebehlupha ukudla kuyabe kuhlupha siyababona bayazithengela ukudla but imizi ebalwayo imizi elutshwani abaningi ziyawa inkomo abaningi amanzi angkhona lawo siyabehlupha abakwanisa ukungebha imigodi so inkomo zabo ziyanatha khona pana emakhaya hhayi ngilezakamizi ezilitshwane engingazibala ukuthi laphalana laphayana laphayana but abaningi ba-affectwa inkomo zabo ziyafa ziya-affectwa zile ndlala so inyama zigcwele lapha emareserva lapha mina lami ngiyisakamizi esleywood ekuseni ngivuke ngifonelwa labanye athi kulesithebo ngapha komunye umakhelwane futhi lasikade sikhona kuthi isithebo so hhayi ziyafa everyday inkomo sesithwele nzima njengezakamizi
kukhona yini ongathanda ukukusho kuhulumende lakunhlanganiso esiphathisa abalambayo
kuhulumende mina into engayikhuluma ngeyokuthi siyezwa umongameli welizwe suku zonke esithi akumelanga kube le ndawo kumbe abantu kumbe umuntu engasalele emuva in terms of i-development but siyabona umhluli wamandebeleni especially ewange district amanzi malutshwane amanzi kakho uhulumende masipula amasoks akhe ukwenza ukuthi indawo leyi ibe la manzi amaningi amadamu angikhona ayakhwe le ndlela leyana ukuthi ayakwanisa ukugcina amanzi okuthi azanceda izifuyo azanceda abantu benze amangadi kukanya kulabanye abangayenzi umsebenzi kuhle because kuyukuthi kade beyenza kuhle imisebenzi yayo especially ama-cabinet ministers in the respective areas esikhuluma ngazo kade kumele ukuthi upresident sekwazi ukuthi kuloduwo olwamanzi ewange district in particular certain areas njengedethe idethe I can tell you asikasimeli an a grain of independence like to say we are independent because lokho siswela amanzi of which inkomboni iyahlupha ukuthi lihlale kungela manzi ayeneliseke ukuthi abantu baphile endaweni enkomboni so uhulumende ngiyakhuthaza ukuthi at least akangeli kakhulu the district of Wange sinikwe amanzi ungathi ayakwanisa ukuthi abantu bephile labana abakhangela eze-environment and natural resources ukuthi zame ukubona ukuthi even khona ngale parks ama-bores ayayengezelelwa lazo inyamazana zethu because ziyaletha esibiza ngesingizi sithi foreign currency so kungayenziwa some other means ngohulumende kuyenzela ukuthi kube la manzi ayenelesileyo ukuthi inyamazana zethu ziphile ngokudla kuyamele ukuthi ziyengezele ngokudla kwangikhona I'm not a professional in that field but I think abafundileyo bazabekwazi ukuthi yini okumele ukuthi kuyenzwe yinto engayikhuthaza uhulumende laboprofesa ukuthi babone ukuthi bengancedisa njani
unumzana Stanley Torima ngukansila ka-ward 18 edede ubexoxa ecingweni lontungamelinkomo westudio 7 ekhona ngale edede iHamas ithi uKefe Bibas usane olulenyanga ezilijumi owathunjwa kwele Israel ngomfumfu lonyaka umne wawo oleminyaka emine lonina babulawa ngamabhomba aphoswa ngele Israel eGaza abezindaba abeReuters babika ukuba lokhu kwethulwe namhla Carl Kassam Brigades eti bakhona njalo abanye abathunjwayo ababulawa ngamabhomba ayiphoselwa eGaza ngele Israel eselibhidlize izakhiwo eziningi. IHamas yethule umbiko lo namhla ngosuku lokuphetha isivumelwano sokumisa impi kancane ephakathi kwayo lele Israel. Okwamanje amazwe aguqela ele Qatar, Egypt leMelika akhulumisana lamacele lawa alwisanayo ukwenzela ukuba kubekwe phansi izikhali kukhululwe abavalelwe entilongweni kwele Israel labathunjwa iHamas. Kubekwa ukuba sekubulewe abantu bafika phose inkulungwane ezilijumi lanhlanu 14,900 eGaza labedlula inkulungwane 1,200 kwele Israel. IHamas le-Israel sebekhulule abanye abathunjwayo labavalelwe entilongweni eTel Aviv. Amacele la alakhona ukukhumisana umlota. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomfundisi Raymond Motsi ongumlamlankunzi.
Angikholwe mina ukuthi kungabe lamanye amanyathela abangawathatha ngaphandle kokuthi bangezelele isikhathi esokuthi badinge indlela abangakhumisana ngayo umlotha, ngoba ukubulalana bayaphela bonke, akushoze kusize lutho. So ngibona ngani mina lokhu okuthileyo kungayenzakala, abantu bangasizakala, ngoba nxa abantu belokho bekhulumisana bephakathi kwenkinga kumbe kwengxabano, kuyabe kulenkangelelo yokuthi mhlawumbe bangazwisisana bakhumisane umlotha.
Ye, kodwa kuye kuyini ukuzenza ukuthi bavumelane ngokuthi bekhumisane umlotha?
Okungayenza ukuthi bavumelane ukuthi kudingakala abantu ikakhulukazi abasekela abantu beHamas labantu abasekela Israel ukuthi bakhuthaze i-Israel nama-Palestinians ukuthi bakhulumisane, badinge indlela abangayisebenza ngayo ukuthi bahlalisane kuhle, ngoba abantu laba ngabantu abahlalisaneyo elizweni lase-Palestine, singabiza ukuthi i-Israel, but isiqinti sonke sona siyane vele i-Palestinian vele. So ukuthi khona omunye aphume kumbe omunye angcindezelwe akusebenzi. So ngibona ngani laba abantu abasekela amazwe lawa kumbe izizwe zonezi zombili kumele bakhuthaze laba abantu babe yibo abangabasiza ukuthi kukhulunyiswane. Siyakwazi ukuthi khona abangeke bakwenza, bathemba bona laba abantu ababasekelayo.
Ye, siyabona ke baba Motsi ukuthi kuvele bekumele ukuthi nga kulamazwe amabili khonapho, kodwa akukayenzakali konke lokhu. Kuyini okwenza ukuthi kungagcini kusenzwa khonokho kuthiwa yi-two state solution efunwa lilizwe leMelika?
Hayi, bakhona abantu, kodwa into zembusazwe ukuthi khona bathi bona ngamazwe azimeleyo, so akumelanga ukuthi kube lo muntu ongenelayo. Kodwa wena lami siyakwazi ukuthi bakhona vele abantu ngamuva abazama ukunceda lokusiza laba bantu ukuthi kudingakale kutholakale indlela abangakhumisana ngayo umlotha. Siyakwazi thina ukuthi bakhona, yamabiza angikhona abanye bayazakala.
Kodwa kungacina kulunga yini khona? Kungacina kulungisa kumbe vele kuyahlupha?
Kuyalunga Gibbs, kuyalunga, ngoba ngothi ngithi mina ngesiNdebele ingxabano iyatholakala ebantwini, sifuna noma singafuni, sikholwa noma singakholwa. Kodwa ukuthi ilungiswa njani, lukhetho abantu bamele ukuthi balwenze ukuthi lokhu yikwabaza kwenza. Xa bengayenzanga lonele ukhetho lokuthi yikwabaza kwenza, akusoze kulunga, kumele abantu bazimisele.
Umfundisi Raymond Motsi umlamlankunzi okhonza eBaptist Church sixoxelaye ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uvule kusemthethweni umgodi owemba ilitshe eliligugu ele-lithium we-Bikita Minerals osemaSwingo. Inkampani e-Sino Mine Resources Company Private Limited ekumsebenzi wokulolonga i-lithium ngeyabantu abadabuka kwele-China. Umnangagwa wakhuthaze abemba i-lithium ukuthi basungule umsebenzi wokulungiswa amabhatri angasetshenziswa ekuphehleni amandla kagesi asebenzisa ilanga awesola. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane,
Umphathi ntambo obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba o-Secretary of State Anthony Blinken utshele abakade besemhlanganweni wase-Brussels izolo ukubana uhambo lwakhe lokwethekelela kwele-Israel kuzadinga indlela zokuthi kuqheliswe isikhathi sokusebenza kwesivumelwano sokumisa ukulwisana okwesikhatshana phakathi kwele-Israel leqembu lebutho eleHamas. Iqembu leHamas selikhulule abantu abathunjwayo abedlula amashumi athobamnembili 85 insukwini ezinhlanu zokusebenza kwalesi sivumelwano. Ngasikhathi sinye ele-Israel lalo lakhulula izibotshwa zesiPalestina phose ezingamakhulu amabili 180. Iziphathamandla zesigodlo sebutho lakwelemelika esePentagon zibika ukubana indizamtshina yayo yebutho ethwala impahla ifike kwele-Egypt izolo ithwele uncedo olumele luphathise abantu baseGaza. Lolu ncedo lubikwa lungolokuqala oluvele kwele Melika lusiya kwele Egypt ukuze liqondiswe ebantwini emakhaza abathinteke ngempi yele Israel labeqembu ele Hamas eGaza. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethekelela esigabeni seColorado namhlanje. UBiden ukhangelelwe ukwethekelela inkampani enkulu ukwedlula zonke M5 ensukwini ezinhlanu zokusebenza kwalesi sivumelwano. Ngasikhathi sinye ele-Israel lalo lakhulula izibotshwa zesiPalestina phose ezingamakhulu amabili 180. Iziphathamandla zesigodlo sebutho lakwelemelika esePentagon zibika ukubana indizamtshina yayo yebutho ethwala impahla ifike kwele-Egypt izolo ithwele uncedo olumele luphathise abantu baseGaza. Lolu ncedo lubikwa lungolokuqala oluvele kwele Melika lusiya kwele Egypt ukuze liqondiswe ebantwini emakhaza abathinteke ngempi yele Israel labeqembu ele Hamas eGaza. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethekelela la esigabeni seColorado namhlanje. UBiden ukhangelelwe ukwethekelela inkampani enkulu ukwedlula zonke emhlabeni jikelele esilungisa izitishi zokuphehla amandla kagetsi ezisebenzisa umoya ama-wind towers, CS Wind, esisepho yeblo. Indizamtshina yenkampani e-Virgin Atlantic yohlobo olwe-Boeing 787 ibikwa iphaphe isuka eLondon kwele-Bhilithane isiya kwele-Melika e-New York isebenzisa amafutha alungiswe ngawokupheka i-cooking oil ehlanganiswe le-synthetic aromatic kerosene elungiswa ngomumbu. Umphathi ntambo obona ngesigaba ese-Uttarakhand kwele-India, uMnumzana Pashka Singh Dami, wethekelela esibhedlela lapho ukugcinwe khona izisebenzi ezingamashumi amane lanye 41 ezihlale amaviki amabili ziphansi emgodini ngemva kokudilikelwa ngumduli zazohlengwa namhlanje zaphuma emgodini lo.
Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lomnumzana Merlin Ndlovu othakazelela ukujova intshelelezane. Ukhangelwe ukujova intshelelezane esuka eMidrand esiya koBulawayo esenzela ukulimukisa abantu ngengozi yezidakamizwa. Akesizwe ekhuluma ngohambo lwakhe lolu.
Bengifuna ukuthi ngeze i-awareness ye-drugs ukuthi stay away from drugs. Because ba sibheka ama youngsters ama teenagers sebesebenzisa izidakamizwa, abanye bakhona bathola ukuthi ba drop isikolo abasaye esikolweni. So siyabe sibakhuthaza ukuthi bekele izidakamizwa ngoba isikhathi esiningi basiqeda besenza izinto ezingekho right. Lalaba ababethengisa laba abantwana siyabe sifuna ukuthi bekele lezi zinto lezi abazenzayo, because abantwana bamanje bawuthi uyabheka vele sebesebenzisa izidakamizwa kakhulu.
Ye, singathi kuyini okwenze ukuthi ucabange ngalokho?
Ngoba mina ngile sikhathi sokuthi ngihlale phansi ngibone ukuthi phakathi komnyaka sibe lohlupho lwani, ngoba ngabheka ekuqaleni ilokuzeni yami i-awareness yami yokuqala yayingeCOVID. Sasilohlupho lwe-COVID. Then phakathi kwesikhathi lapha bengijova sisenza i-awareness ye-BP ukuthi abantu behlole i-BP, sile problem ye-BP. Then ngase ngibona ukuthi intsha yethu ya kuzidakamizwa kakhulu because abaningi vele badrop isikolo abantwana besikolweni uthola sebesenza sebethenga abanye bethengisa izidakamizwa lezi.
Singathi ke ufisa ukwenzani?
Ngibe lohambo lolu ngoba iminyaka yonke bengilokuthi mhlaka 18 December ngibe sengisiba lohambo lokufika ngebhayisikili lapha. Ngihamba ngikhankasa ngifundisa abanye engingabe ngibathola endleleni ngixoxisana nabo ukuthi bekele isidakamizwa njalo ngispreada le message le ngoma nje ukuthi abantu bahlukane lezidakamizwa omunye nomunye etshela omunye lapha kwenzela ukuthi izinga lezidakamizwa maybe lingayehla liye phansi.
Usuka nini kwele South Africa njalo usukela ngaphi usiya ngaphi?
Okay, ngizosukela eMidrand eBoulders eP mhlaka 18 December ekuseni. Ngizobona nje isikhathi esizobe singifanele ngoba kuzodependa la nge-weather ukuthi i-weather iyabi njani. Esikhathini esiningi lokuhlutshwa ngumoya but lo nyaka ngibone ngathi kuzoba le problem yelanga. So ngizozama ukusuka mhlaka 18 ekuseni. Kobulawayo ngikhangelela ukuthi ngizoyafika mhlaka 20 ngabo 11 emini mangasazisangaphambaniseka endleleni.
Ye, singathi uhamba wedwa kumbe kulabanye abantu ozabuhamba lapho?
Bakhona ade sebengithembise ukuthi bazohamba lami abathathu njalo besivumelene ukuthi hayi sizohamba besithe sizoqala sihlale i-meeting ukuthi sihlangane then sesixoxa ngokuthi ukuthi sizobe sizohamba kanjani ngoba siyabe si ngoba siyabe sikhangelele ukuthi sihambe sifundisana sibathathu. Sobe ngifithi sizoxoxisana nabo kuqala ngoba into engiyabe ngiyibalekela esikhathini esiningi ngiyabe ngibalekela ukuthi ma ngihamba labantu abangajwayelanga ibhayisikili ma sesifikela yi-problem endleleni kuyakusuka sokuhlupha kakhulu.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Nxa sukhangele-ke uhambo lwakho lolu kuyini ojala ukubhekana lakho emgwaqweni lapho? Ngangeza ukhuluma ngenyoka lezinye izinto
endlalani okubhekana nawo yiyo indaba zezokuthi ngiyabe ngihlangana lezinto ezinjengabo onyoka labantu nje bayiproblem kakhulu ngoba abanye abantu uyathola ukuthi baya befuna ukuthi bekugwajise bekukwethusele but lokho bengakaze ngihlangane nako abantu nje abanye baya bekhuluma nje khona lapha nje kubo-Facebook kodwa bengakadibani nabantu abafuna ukungihlupha mayelana ngendaba yebhayisikile. Baswabe ngifuna ukuthi masiyabe sichova ngale sichove singabantu engathi silihlekana sibe baningi ngoba ukuchova ibhayisikili kuyindaba enzima kakhulu. Omunye umuntu ma ungabe umtshela ngendaba yokuchova ibhayisikili uyabe sicabanga ukuthi maybe yinto encane kade yinto enzima. Ngiyabe ngifuna ukuthi ma ngichove lo muntu owaziyo ukuchova ibhayisikili ozokwazi ukuthi kube nto bathi yi-windbreaker ukuthi sivala kanjani umoya njalo siyabe sigijima ngayiphi iphesi. So ngiyabe ngifuna ukuthi ngihambe lo muntu ojwayele ukuchova engazi ukuthi endleleni akasozebe le problem sesifuna i-assistance.
Yes, yakuzwa. So-ke wagcina nini ukujova usuka kwele South Africa usiya koBulawayo?
Okay, ngigcine mhlaka 18 December 2022 last year bengisenza i-awareness schools ama-packs and schools ama-study packs and schools in schools lapha bengisponsa ngudingani publishers lapha.
Ye, kusebenzekile sibili kuzwayo?
Ya, khona kusebenzekile ngoba uDingani yena wayenza into leyo esasivumelene uyenze ngendlela yakhona.
Umnumzana Melanie Ndlovu ngothakazelela ukugada intshelelezane ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lanto kuhlelo lwe-Diaspora Forum namhla siphatha udaba lokuxotshwa kwezizalwane zakwamanye amazwe ezigoqela ezeZimbabwe kwele-South Africa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele okunye ekade silakho. Omele ibulilima edala lephalamende uMnumzana Dikumuzi Phuthi usesuse udaba lwakhe edala la High Court namhla lapho aphikisa khona okwethulwe ngumthethwandaba lo othi kumele kwenziwe ukhetho olutsha esigabeni lesi. Umumo wendlala uqhubekela usiba mubi endaweni eziningi kwele Zimbabwe. Siwugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngenjabulo ngumthembo sithemba uKip Stube lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.